Mutezeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaOstalos Siziva vaudza Studio 7 kuti izvi zvakaitika kwaMutare vachamisa vachibva kuchimanimani kwavainge vaenda kunoshanyira vanhu vakawirwa nedambudziko remafashamu emvura nedutu mupengo remhepo kana kuti Cyclone Idai muna kurume 2019.
Vaitika pachino kechitandandanga mvura kana uchipisa kwaMutare. ZANU-PF vachabva kuprogramu vaona kuti kavadzo kemesenchamika vatambirwa nevanhu kuti tinge munzvimbo dzakasiyana siyana munyika nini vabva vatuma mayouth nemamasagi ezanu-PF anga ane matanda nemabadza zvese atanga kutema moto dzemukuru vakaridza pichi
asi vachipindura mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko mubato rezanu-PF vatafadzwa mugwadi vati handi chokwadi kuti bato ravo rine chekuita nemhirizhonga iyi
zvichimboitirweiko kuchimbotsvakwei chiiko chazonyanya kushamisa chatsvaka kuti nyika yedu inzi yashaya runyararo nokuda kwokuti sangano reunited nations rakati raakutevera special rapoti wambongorori yekuona huipi hwezvirongo zveupfumi hwakaiswa munyika inoi vari kugadzirira zvaro kuna rapotua vari kushanda nesiku nesikati kuti vatsanangurira kuna rapotua kuti zvinhu zvakanganisa munyika inoi nekuda kwezvirango vakaita zvirango zveupfumi havana chokutaura kana special rapotua miss alani dohan havana chimiro pamberi paspecial rapotua vane nyadzi pamberi paspecial rapotua vakaoma muromo pamberi paspecial rapotua nekuda kwokuti nyika yose nepasi rose ra kuyada huipi hwezvirango izvi zvinoiwa vakutsvaga kaita mahumbe namatakanana nemhirizhonga zvinhu zvisina kana namaturo ese vachitinyepera pano kuti moto dzavachamisa dzinopfurwa dzinopfurwa vachamisa vanogara vachifamba muno muHarare muno musiku nesikati vachibva apa vachifamba vachienda kumachembasa vachienda kumba kwavo sei kuri kunzi vakafanira kupfurwa vaisafanira kunge vakapfurwa kare here sei kuri kunzi vanopfurwa zvinoreva kuti dzomunyika yezimbabwe dzinowanikwa kumasvingo kana kuti dzinowanikwa kumanikaland chepese hasidi kupedza nguva tichinyepera vanhu.
Bato reMDC Alliance rakatiwo svondo rapera vachamisa vakarwiswa kumasvingo nevatsigiri veZANU-PF asi mapurisa haana kusunga vaita mhirizhonga ava. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa muZANU-PF vaPatrick Chinamasa vakati vachamisa vakarwiswa nekuti vaida kutaura nevanhu vaisada kunzwa zvavaitaura. Asi Gweta vaDewa Mavhinga vanova mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu kuchamhembe kweAfrica reHuman Rights Watch vati nyaya yemhirizhonga inofanira kugadziriswa.
Zvinonzi mbiromviro dzemhanza matseka mhirizhonga iri kuitika iyi yakanangana navashamisa nebato ravo kwaMutare imbiromviro inotaridza kuti kumberi kwakaminama panyaya dzemhirizhonga uyezve tichiona kuti masvondo maviri apfuura vashamisa vakasanganazve nenyatwa yakadai kumasvingo pakashaya chakaitwa kunharadada dzaikonzera mhirizhonga ndivo zvinopesvedzera izvozvo kuti mapurisa haasi kuita basa ravo rekusunga vanotanga mhirizhonga kuratidza kuti hazvitenderwi hazvisi pamutemo. Saka tinokurudzira iko zvino kuti mapurisa aite basa ravo kuitira kuti patinoenda mberi kune zvikuru zvesarudzo dza2023 kunge kwakanaka kwakaterama kuine runyararo.
Studio 7 haina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe kanawo mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati sezvo vose vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.